Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 mbudzi 2022. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora zvakasimba kusungwa kwevamwe vashandi nemadzimai mana vepamugodhi wegoridhe weVuachikwe kuGwanda. Sangano Election Resource Center rinoti veruzhinji vanofanirwa kupiwa mukana wekuona gwaro revavhoti kuti zvabatsire pasarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rashoropodza zvakasimba kusungwa kwevamwe vashandi zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 179 pamwe nemadzimai mana vepamugodhi weVuachikwe Gold Mine kuGwanda mushure mekuratidzira kwakaitika nemusi wechipiri vachida mihoro yavo yavanoti havasati vapiwa kwemwedzi miviri yadarika. Vasungwa ava avo vari kumirirwa negweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanonzi vari kupomerwa mhosva yekukokenzera mhirizhonga paruzhinji mushure mukuratidzira uku. Magweta avo anoti vamwe vevanhu vakasungwa ava havanei nekuratidzira kunonzi kwakaitika uku. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti dambudziko ravepo iye zvino nderekuti kusungwa kwevanhu kwevashandi pamwe nemadzimai hakusi kuzopedza dambudziko iri, vachiti kuzvisidzira vashandi vari kurwira miuro yavo ngatinzwei vachitsanangura mukoro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Dambudziko rapo iyo zvino nderekuti vamwe vashandi nemadzimai vavo kana kuti nevatungamiri vevashandi vakatosungwa. Tiri kuona kuti nzira iyoyo haizovatsiri kupedza gagava nekuti vamwe vanenge vakavharirwa apo. Tiri kuedza kutsvaka nzira yokuti nyaya iyi ingapedzwa sei.
Saka paifanirwa kuitwa sei apa vamwe?
Taifanira kutotarisa kuti problemu iri papi. Vanhu vese varipo noti vari pausungwa. Hatizvizivi kuti nzira iyi yaselektwa nani kana kuti ndiani afunga kuti inzira yakanaka yokutsitsidzira nekusunga vanhu instead kuti vanhu vagariswe pasi kuoneke kuti problemu ingava iri papi.
Tiri kunzwa kuti vashandi ava pamwe nemadzimai avo vari kupomerwa mhosva yekuratidzira nekukonzera mhirizhonga. Munoona sei pamhosva yavari kupomerwa?
Vasati varatidzira vashandi ava vange vakakumbira mvumo kumapurisa kuti vanota kuita picketing. Vakatopiwa mvumo kuti vaite zvese izvozvo. Saka nyaya yekuzosungwa kuti yabva nekupi hapana anoziziva iyo zvino kuti yabva nekupi. Ndezvimwe zvacho zvatiri kutarisira kuti zvombochekeswa kuti azosunga vashandi vasungirwa nyaya dzipi ivo vashandi vange vakapiwa mvumo kuti varatidzire, nenyaya yokuti panotozivikana kuti havasi kubhadhara mihoro yavo. That's why vazosangana nemadzimai yavo kuti varatidzire kana kunyunyuta.
Matanho api amuchatorawo imi seZCTU kununura vashandi ava?
Isisu sebato revashandi tiri kutarisira kuti vanhu vese vanofanira kubviswa pavanenge vaiswa ikoko. Varegerwe kusungwa, varegerwe kumhanyiswa. Nyaya itaurirwa ne pakunyararo kusina munhu abatirwa demo ndizvo zvatiri kutarisira ende ndizvo zvatichaiedza kubatsira affiliate yedu kana kuti sector yedu iri kuorganiza ku mining industry.
Avo vange vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re-election resource center kana kuti ERC rinoti rakaenda kumagweta kuti nyaya yekuwanikwa kwegwaro revavhoti kana kuti voters roll igadziriswe nekukurumidza. Zimbabwe Electoral Commission inoda kuti anoda gwaro iri abhadhare mari inoita chiuru chimwe chete chine mazana masere nezvinomwe chemadhora ekuAmerica kana kuti $187,000. Asi gweta reERC Dr. Tarisai Mutandi vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakaudza Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti vari kuvapa mazuva masere kuti vape gwaro revoters roll richishandiswa nezvesarudzo dzegore rinouya kuERC kuti nyaya iyi isaenda kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vanoti gwaro iri rinofanirwa kuwanikwa zviri nyore nechizvarwa cheZimbabwe chinorida.
Taona zvakakodzera kuti tinge tichitaura necommission noona nezvesarudzo nekuti ndivo vanoita basa racho, ndivo vanonyora mainvoice, ndivo vanoprinta mavoters roll acho. Tichitange tataura navo tichitange tanzwa kuti ivo vachizokwanisa kusvika pamari yavari kutaura nezvayo kuti tikwanise kuwana voters roll riri hatikopi vakapasvikawo sei, uye tichizvitarisawo zvekare nyaya yekuti tingawana sei hatikopi pasina soft copy kana kurauti tingawana sei rakabuda riri mumagwaro akaprintwa pachinge pasina kana CD kana soft copy yedokumend iroro, kurauti pavari kuprinta richibva kureva kuti patove ne kopi inenge iripo yavanogona kuti vange vachitipa. Saka ndoo zvatavapira kuti tiri kufunga kuti tinogona kuti tinge tichitaurirana kana kuti tinge tichionesana kuti pangafambiswa sei zvakajeka zvinoita kuti basa resarudzo dzedu risave nematambudziko atine kunenge tichisangana navo pari zvino, kunyanya tikatarisana negwaro rinochengeta masitaira futi.
Makamboyo edza kutaura nezekere magweta enyu asati atora nyaya iyi
aka handofunga kanenge kuta nenguva yakareba tichinge tichitaura tose nezeke. Taona zvakakodzera kuti tinge tichivaisa mukati nekuti ivo vanokwanisa kutibatsirawo pakuonesana kuti tingazofamba sei tichibva ipapa. Saka hakusi kuti kunge kurwisana kana kuti kuita sei, kutoita kuti tikwanise kubatsirana iwo magweta vachitibatsirawo zvekare pakuonesana kuti apa tikafamba tikadai tinosvika so, apa tikafamba tikadai tinosvika so. Saka zvichabatsirawo zvekare kunyanya isusu nevezeki vacho kana tichinge tichengeta vakakwanisa kutambira tsamba yedu zvakanaka. Ndofunga zvinobva zvaita nyore.
Zvakakosha sei kuti gwaro iri rive rinogona kuonekwa nevanhuwo zvavo kana kuti namamwe masangano anoita zvekuongorora sarudzo, zvakakosha sei?
Andofunga gwaro iri ndo sarudzo yacho, ndo pane chimwe chinhu chatingatisarudze ipapo nekuti ndo rinotarisa kuti munhu anokodzera kunge achipiwa ballot paper kuti inge achisarudza mutungamiriri kana kuti ange achiverengwa pane zviri kuitwa zvekugandwa kumatunhu izvi ndiani uye ari papi. Saka nekuda kwaizvozvo gwaro iri ndo ratingati riri central. Rikange rashayikwa rinoita kuti pasave neyatingati confidence muchirungu kana kuti trust yekuti zviri kuitwa izvi ndizvo. Saka nekuda kwaizvozvo gwaro revavhoti igwaro rakakoshesesa munyaya dzesarudzo zvokuti kana izvozvo zvikatofamba munotoona kuti pamwe matambudziko atirikusangana navo murikunzwa zvinzi mareforms tinogona kutoona kuti kune dzimwe nyika vatotaura nezvazvo nekuti gwaro iri chinhu chinogona kupiwa. Zvakafanana nekuKenya kune imwe sangano ratinoshanda naro rinonzi ELOC rakapiwa gwaro iri pachena vakaita ongororo yavo vakapedza. Saka hatizoona matambudziko anobva munyaya dzegwaro iri tikaenda kugana zvekare tinoona kuti mapato anenge akarichista ezvo matongi kubika vanopo bavir paine nguva anguva dzose dzinenge dzine chavanenge vachida kuita chine kuichekuita nesarudzo sapo kuti zvinobva zvarerutsa dambudziko resarudzo kuti risazove richibva panyaya dzegwaro reva 40
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobos bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mutapi wenhau ane mukurumbira achishandira kambani yeAlpha Media Holdings inoburitsa mapepa nhau akaita seSunday, The Newsday, The Zimbabwe Independent nemamwe, Blessed Mhlanga anoti kuronga nekukurudzira vanhu kuti vavhote hakunetsi kana vanotungamira mabasa aya vachida. Mhlanga ari muAmerica kuzoona mafambiro akaita sarudzo dzepakati petemu achiti zvaakaona zvinoratidza kuti kuita sarudzo hakugozhi sezvatiri kuona kuZimbabwe. Tabata Blessed Mhlanga tikatanga nekumubvunza kuti semutori wenhau chii chaakaona musarudzo dzemuAmerica chakanyanya kumukoshera.
Chinhu chakanyanya kundikoshera semutori wenhau pandakaona ndechekuti munomuAmerica atinoti maelectoral management board vanoongorora sarudzo dzemunomuAmerica vanovhura stereki kuvatori venhau kuti vakwanise kuwana information yese yavanenge vachida. Unotoona kutoti vanhu vanenge vachiziva vatori venhau. Isusu patakatosvika tichibva kunze kwenyika takatosvika tichiudzwa kunzi kune vanhu vakawanda ruzhinji rwakati rwaita inonzi mail voting. Tichibva taudzwa zvekare kuti kune inonzi early voting vanhu vanotanga kuvhota musi wekuvhota chaiwo chaiwo usati wasvika muNorth Carolina i17 days. Tachitoudzwa kunzi vakawanda kudai so ava ndo vavhota varume vakawanda zvakadii vakadzi vakawanda zvakadii ende uye pavanonyoresa kuvhota vanenge vachitonyatsoziva kuti madhemokrati vakawanda zvakadii marepublicans vakawanda zvakadii asi chero vachiziva havo kuti aya madhemokrati akawanda zvakadii havazive kuti vanhu vavo vanenge vavhotera papi. Asi statistics kana kuti namba dzese idzodzo dzinenge dziripo dziri pachena uye vanoita maelections acho havahwandisi information iyi chinova chinhu chinobatsira kuti vagari vange vane kuziva zvinhu zviri kuitika uye panozobuda maresults vanhu havanyanyi kukahadzika havavhunduke kuti chii chaitika. So kwandiri zvinhu zvakakosha zvekuti dai Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoita maelections kuZimbabwe dai yaikwanisa kuita izvozvo yairerutsa basa revatori venhau.
Munoona sekuti havakwanisi here kana kuti havasi kuda?
Muonero wangu haisi nyaya yekusakwanisa nekuti zvikwanisiro zvese zviripo ivo ndivo vanenge vachireceiva kana kuti vachiwana information yese iyoyo. Pavanoprinda mabaloti vanotoziva kuti vaprinda mabaloti mangani. Pavanoendesa mabaloti kumapurisa muZimbabwe ndivo vanonyanya kubvumidzwa kuita mail voting vanenge vachitoziva kuti vatumira mabaloti mangani. Saka haisi nyaya yekutadza kukwanisa inyaya yekuti vanenge vasingadi nekuti maybe dzimwe nguva tikavabvunza vanoti mutemo hauvasungiri kudaro asi tikatarisa constitution yeZimbabwe inotaura kuti ZEC inofanira kuita chero chipi nechipi zvacho chinoikodzera chinoita kuti vanhu chinoita kuti kuvhota kana kuti process yeelectoral process inge iri independent and inge iri accessible kune munhu wese. Saka hapana chimwe chinhu chavanoda kudarika constitution inovapa masimba iwavo.
Mutapi wenhau ane mukurumbira Blessed Mhlanga ari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Nyanzvi mune zvamamiriro ekunze dzinoti dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze Arisi akusi kupera nekuchimbidzika uye nyika dzinofanira kubatana mukurwisana nedambudziko iri. Mugore ra 2009 nyika dzakabudirira dzakavimbisa kubatsira nyika dzichiri kubudirira nemari inosvika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica pagore kubva muna 2020 dzichiti igobetsera mukudzikisa kushandiswa kwemarasha nedzimwe mhando dzemoto dzinokonzera kusviba kwekunze. Mumwe wenyanzvi dzezvebudiriro yematunhu nekushandiswa kwezviwanikwa akakokwa kumusangano uyu weGlobal Youth Forum on Innovation, Climate Education and Climate Justice Forum vaNikros Kanjengo vakawana mukana wekutaura nevechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pamusangano weCOP27 kuSharm el-Sheikh kuEgypt nezuro. Ngatinzwei vaKanjengo vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 pamusoro pemisangano iyi.
Musangano wechimakumi maviri nemanomwe weUnited Nations wakandangana nekupedza dambudziko remamiriro rekunze ratingati muchirungu the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 kufamba zvakanaka kuEgypt.
VaKanjengo vamwe variko kumusangano uyu ndevapi?
Uko tiri kuona utungamiri kubva kunyika dzakasiyana-siyana, mapuresidendi, vakuru vehurumende, vakuru venyika, vakurukota ehurumende, masangano akazvimirira zvakare nevechidiki nevanhu vose tiri kuona varipo vachiita basa iroro rekuedza kutsvaga nzira dzatingashandise kugadzira matambudziko angakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nyaya huru-huru dzamungati ndidzo dziri kubatwa mumusangano iyi ndedzipi?
Nyaya huru dzatiri kuona kana kuti maclusters dzekutarisa nyaya dzemari kuti mari dzofanira kufambiswa sei.
Chirongwa ichochi chiri kumbobata nyika dzipi dzacho?
Uye panofanira kunge paine homwe inobatsira nyaya idzodzi. Zvakare kune macluster erikutarisa vechidiki kuti sezvo ndoo vane ramangwana ravo vanofanira kuva nechekureva kana kuti vanofanira kunge vaine muono wavo maringe negwara riri kutorwa nenyika idzi tikanangana neclimate change.
Takaonawo nezuro muchitaura pane rimwe gungano ranga rizere vechidiki. Nhau dzamaitaura ndedzei? Zimbabwe neAfrica yacho zvinodzidzei panhaurwa dzamaiva nadzo idzi?
Kune cluster iri kunzi climate education kana kuti yedzidzo yakanangana nekudzidzisa vanhu nyaya dzemamiriro ekunze. Tudaira kuti zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakakosha kuti kuve nechikoro chedzidzo chinodzidzisa vanhu nyaya dzemamiriro ekunze uye kurima kune unyanzvi. Zvakare kune cluster kana kuti boka rakanangana nekutarisa nyaya dzekurima kuti ndedzipi nzira dzatingashandise mukurima dzisingakonzerese kushanduka kwemamiriro ekunze. Chinhu zvakare chimwe chikwata chiri kutarisa nyaya dzezvicherwa kana kuti mining takanangana neclimate change. Tine nyaya zvakare yatingati magweta environmental lawyers vakanangana nenyaya idzodzi. Tikuona kuti nyika dzose dziripo uye nyika dziri mufirst world countries nenyika dziri muthird world countries tinongoti hakuna anofanira kuti ndiri mukuru ndiri mukoma, asi tose tinofanira kutaura nezwi rimwe chete, tose tinofanira kunzwa pfungwa dzinobva kuvese vari kuziva nyaya dzisinei nekuti ari kubva kunyika ipi uye nzvimbo ipi. Tinotarisira kuti musangano uyu uchapa rwaro rutsva maringe neclimate change. Tinofara kuti chirongwa ichi chaitwa mushure mekunge dambudziko recovid-19 ratidererei zvaita kuti kuve nezviuru nezviuru zvevanhu. Tiri kuona vanhu vanosvika 5,000 vasvika panzvimbo ino kuno kuEgypt.
Avo vange vari nyanzvi yebudiriro yematunhu nekushandiswa kwezviwanikwa vaNikros Kanjengo vachitaura vari parunhare kumusangano weGlobal Youth Forum on Innovation, Climate Education and Climate Justice Forum kuSharm el-Sheikh kuEgypt. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutsiura wa mkwadi uyu. Mkwadi karika kuita senge Zimbabwe ndeye yako. Mkwadi urukuwa unabani wachita msikandu, wachita noise, wachifarira wa nesisi tocha sezunzwavo. Iwe wati hauzili zambiwe vahiti zunzwakadara. Mkwadi kwa wakaicha itwa iwe. Mkwadi kwa nyarara kana usina ushekutaura. Mkwadi kana washa ushekutaura nyarara. Desa kwa utuna mapurisa singa ansima phone. Because abana ushekutaura abana usiwa kuti amuwa fumizi. That is why ita United Nations ya ipa. Mapurisa ayo asile Zimbabwe. Nukuti zwe Zimbabwe zvaramba zvanetsa zviporori zvega zvega.
Makadiko Studio 7 tinokukwazisai tichitenda nyuzi dzamunotipa munyika yeZimbabwe. Vachi tinoti moise mudhwe kuvana veZimbabwe veTripleC kuti vachamisa ngavachenjere. Kuna vanhu vanopa information zvanupf nokuti kuna vanhu vasingadi kuti vashamisa vakukwidze pamaelection a2023 nokuti zano yatanga futi kutenga vanhu muTripleC vakafanana nanamhonzora vari kuda kutsiva vashamisa kuti vashamisa vave muzvere then voshandisiwa nezano then votanga futi kuita bato reTripleC rezano ndo zviri kuitwa nevanhu veTripleC vashamisa ngavachenjere vava nesnake dzavamuTripleC ndo dziri kupa information yose kuzano saka kurwiswa kuri kuitwa vashamisa vanhu vakabisa mabhana eTripleC vanhu vezano vanhu vezano saka vashamisa ngavachenjere nokuti zano yavo yanaimwe idea futi yokuti vanoda kuti vagoti vanhu veTripleC vari kuhwapa chezvavo nokuti vanoti vachamisa vakasarudza mai mukuru wamayouth yovasingadi inhema dzezano yavo yanama matrix nokuti zano yaona kuti yanyanya kusviba ichisvibiswa ichisvibisa nyika yose uyezve dzimwe nyika dzaakuishora. Saka inouya namaidziyo yokuda kuita sekuti TripleC iri kurwapa chezvayo. Haisi kurwapa chezvayo TripleC. TripleC mapinda snake iri kuda kushandiswa nezano. Vachamisa vachenjere kwapinda snake. Hakuna kuperera kuna namhonzora kuti MGC Alliance vaitengesa MGC Alliance. Kwatova navamwe vanhu vari muTripleC vari kutengesa TripleC. Vanoda kuti chamisa asava pamaelection. Kupinde ivo vachamisa vave mujere. Then votamba nezano PF. Votanga futi kutora tibato reTripleC vori pazano PF sezvo vakaita mhonzora.
Ndiri kutaurawo ndirangu mumbare. Ndangotiwo ndiisewo kaishu kangu maererano nemusangano wedu weTripleC. Kwatichaenda hapana, asi kuti zvese ngatichingozviisa mumaoko aMwari. Mune dzimba nhatu dziri kutrenerwa mayuti kunzi pamune mangona kuti paunganwa nevanhu veTripleC ingai muri 3 kana 4 tosenda polisi ipapo. Ndotaurazve nenyaya yekuchipinge. Hatisati tatanga kutorerwa maruzevha, chidimbu cheZimbabwe chakatoenda nechaina. Chidimbu cheZimbabwe chakatoenda kuchaina. Ichiri Zimbabwe but kamwe kaflag kari kupepereka kari muchaina. Saka tisazvifadza kuti nemajikiseni aya ecovid ataipuwa mahara kubva kuchaina kuya kuya. Chaina yakudawo nyika ino, asi kuti sevanhu vane chikwereti chavasingacha goni kubhadhara, China yatongopuwa lendivo yayo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezvesarudzo mumatunhu akasiyana siyana muAmerica vachiri kuverenga mavhoti esarudzo dzakaitwa nemusi wechipiri. Pari zvino hapana chakasimba chinoratidza kuti nderipi bato richange rine mavhoti akakwana kutungamira mumaparamende maviri eAmerica. tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipodendere kuti vatiudze zvavari kuona.
Tiri tanga ndechekuti kazhinji midterms anovaiwo maelections anoitwa tiri pakati petemu yapresident kusarudza vanoenda kuHouse of Representatives nevamwe vanoenda kuSenate pamwe chete nemalocal board elections. Kazhinji maelections iwayo anowanzoomera pati ina president ari kutonga. Venhau vaitarisira kuti maDemocrats achaluza maseats akawandisa. Zvopaizvo maRepublicans control yeSenate neHouse of Representatives pamwe chete nekuwina maseats mumastates makasiyana-siyana. Asi mezuro taona kuti handizvoba zvaitika. MaDemocrats sezvataitarisira vakarasikirwa nemamwe maseats kwete kwete mazhinji. MaRepublicans ndo arasikirwa nenzvimbo huru dzavanga vakabatsirira tichitarisa governorship neSenate seats rekuPennsylvania tichitarisa umwe maseats ekuColorado. MaDemocrats achiri akabatsirira asi kuda vanogona kuluza seats yekuGeorgia ina Reverend Warnock. Vari kukompitawo nemumwe murume wechitema vanonzi vaHesho Walker muzvari Stacey Abraham vakakundwa nezero manheru. Saka tikuona kuti pane mixed bag chaiyo kusangana-sangana kwezvino vamwe vachihwina asi maonda aya mapati ese ari maviri vane zvavaruza nezvimwewo zvavawana.
Chii chinokosha kuti bato rive nenhengo dzakawanda muSenate kana kuti muHouse of Representatives? Sei zvichikosha kudari?
Zvakakosha nekuti muno muAmerica hapana mutemo unogona kuitwa kana dzimba mbiri idzi dzisina kubvumirana. Zviripo zvishoma zvekuti House inogona kuita mutemo yega vachishanda naPresident, asi anokontrola dzimba idzi dziri dzese ndiye anokwanisa kuisa mutemo. President vanogona kuzoita vito zvavo, asi chimwe chakanyanyisa kukosha ndechekuti kana pakava nenzvimbo kuSupreme Court pachina kusarudzwa Supreme Court Justice mutsva, anofanirwa kuvhoterwa pamwe chete neSenate. Anosarudzwa naPresident, asi bvumiro yake kuti azoita Supreme Court Justice inobva kuSenate. Ndosaka tichiona kuti vaBarack Obama pavakanga varipo vakazotadza ivo kuisa Merrick Garland kuti ave Supreme Court Justice, nekuti ipapo maDemocrats akanga aluza Senate. Saka zvakakoshesesa nekuti iyo yatinoti division of powers. Saka mabato aya anenge achida kuti rimwe ricontrole rimwe kuti vagoita kuti zvavanoda kuti ivo zviitike kana kuti kutadzisa vamwe kuita zvavakuda kuita.
Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipodendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora zvakasimba kusungwa kwevamwe vashandi nemadzimai mana pamugodhi wegoridhe weVuachikwe kuGwanda. Sangano reElection Resource Center rinoti veruzhinji vanofanirwa kupiwa mukana wekuona gwaro revavhoti kuti zvivabatsire pasarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi, apo tichakupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande.